Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 Gumiguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvino izvivi muchirongwa chanhasi.
Izvizvi zvakukanganisa maonero anozoitwa bvunzo dzedu muno muZimbabwe kunyangwe nedzimwe nyika. Even nyangwe vana vedu chaivo vanotadza kunyatsovimba nebvunzo idzi.
Zimsek inozivisa kuti bepa rebvunzo yemathematics yakanyorwa nezuro rakange ratove mumaoko evamwe vana vechikoro.
Kunaurirwa dzatakaita nemuridzi vari kutiwa vasati vataurirwa kuti vanofanira kuenda kupi mukutaura kwevazhinji vavaingoti takanzi tsvagai kwekuenda.
Muri mazana matatu dzemuzarabani mumashonaland central dzinoti hadzizivi zviri kuitika mushure mekuudzwa kuti vabve munzvimbo yavo kuti pava kwegrowth point. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kukonzera kukwidzwa kwemitengo yezvimwe zvunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Examination Council rakabudisa gwaro nezuro richiti pane fungidziro yekuti bvunzo yemathematics yakanyorwa nezuro nevana veform 4 yakange yatova mumaoko yavamwe vadzidzi bvunzo isati yanyorwa. Vamwe vadzidzi vanonzi vanoratidza kuti vakaona zviri mubepa rebvunzo iyi zuva rebvunzo risati rasvika. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisawo kuti ari kufereketa nyaya iyi netarisiro yekusunga vakaba bepa rebvunzo iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemukuru wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Muzvare Christine Kayumba, kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kunzwa mashoko anoshamisa kuti kune bvunzo zvalika. Mashoko aya anokanganisa kunyangwe vana vanga vachinyora bvunzo dzavo, kunyangwe varayiridzi vakatora nguva yakareba chaizvo vachigadzirira kuzonyorwa kwebvunzo idzi.
Zvinosimboitika here mumakore ari kumashure pedzwa apa kuti vana vanoonera bvunzo kana kuti mapepa ebvunzo anodiwa?
Tiri kutoshamisika kuti Zimseki kumakore anga apfuura yanga yakwanisa kupedza dambudziko rekulika kwemaexaminations, nokuti tikatarisa muzvikoro medu bvunzo dziri kuchengetedzwa zvakanyanyisa. Kare taiona bvunzo dzichichengetwa muzvikoro, asi iko zvino bvunzo dzinotorwa zuva nezuva kumacenters akaiswa akachengetedzwa zvakanyanyisa, kunyangwe nevemutemo vanenge varipo vachichengetedza bvunzo.
Makatarisawo imi mafambiro adzinoita nyaya dzemapepa ebvunzo idzi, dzinobirwa papi naanani?
Semaonera angu ini ndinoona sekunge bvunzo idzi hadzina kulikira kuzvikoro. Kana vari vezimseki ngavanyatsoongorora vanoseta kana kugadzira bvunzo idzi, nekuti muzvikoro makanyanyochengetedzwa zvakanyanya zvekuti handifungi kuti zvaitikira muzvikoro.
Zvinosiya nyaya yedzidzo nebvunzo dzezimseki dzakamirawo papi?
Izvizvi zvakukanganisa maonero anozoitwa bvunzo dzedu muno muZimbabwe kunyangwe nedzimwe nyika. Even nyangwe vana vedu chaivo vanotadza kunyatsovimba nebvunzo idzi, nekuti havachazivi kuti mumwe anenge azopasa apasa nekuti aona bvunzo here kana kuti apasa nekugona kwake.
avo vange vari mutevedzeri wemukuru wesangano rinomirira vararidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Muzvare Christine Kayumba, vari parunhare muHarare neStudio 7. Muri dzekumuzarabani mudunhu reMashonaland Central dzinopfuura mazana matatu dzinoti kusvika pari zvino hadzisati dzaziviswa kuti dzichaendeswa kupi mushure mekudzwa nehurumende kuti dzibve munzvimbo yadzigere kuti pavakwe zvemabhizimisi nezvimwe kana kuti growth point. Gweta remhuri idzi uye vachishanda nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe. Vanoti vakangomirira mhinduro yetsamba yavakanyorera kuMuzarabani Rural District Council vachiudza kuti zvinhu zvose zviitwe pachena sezvinodiwa nemutemo uye vanhu vaziviswe zviri kuitika sezvo vakangoudzwa nezveurongwa hwekuvabvisa munzvimbo yavo mwedzi wapera. Vasarombe vanoti hapana ati audzwa kuti vanhu ava vari kubviswa munzvimbo yavo pachishandiswa mutemo upi uye vachienda kupi.
Kunyaya kwa Muzarabani taka nyorera Muzarabani Rural District Council tsamba tichi varangaridza iyo nezvekodzero dzine vagari vekuMuzarabani vari affected nenhaurirwa yekuti vari kunzi iyo vamwe vacho vari kuda kutorerwa misha yavo yavari kugara so that growth point expand. Saka takanyorera Muzarabani Rural District Council tsamba tichivarangaridza kuti kune kodzero dzirimo mukati mebumiro remutemo dzinofanira kuti dzicherechedzwe. Asiwo zvakare takakumbira kuti vatipewo information maererano nekuti mamaps ari kushandiswa acho nemaprocesses ari kufambiswa akamira sei inova kodzero yevanhu iri bumbiro redu remutemo nemustatute yedu yatinoiti Access to Information Act.
Tingati imhuri dzakawanda zvakadini apa vasarombe?
Pane vakatipa ivo mainstruction kana vakakumbira rubatsiro rwedu pari zvino tine mhuri dzinosvika ku300.
Mutemo uri kushandiswa nehurumende ndeuyu unonzi eminent domain here unopa hurumende mvumo yokutora nzvimbo kuti igadzire zvainenge yafunga kugadzira. Ndiwo mutemo uri kushandiswa?
Pari zvino hatisi kutozivawo nesu kuti mutemo uri kushandiswa ndeupi nekuti hapana chati chaiswa icho muwriting kana kuti muzvinyorwa kuti vanhu vataurirwa kunzi muri kubviswa kana kuti muchazobviswa nemutemo upi. Vanhu vakangotaurirwa through mameetings akaitwa nemasabhuku nemadzishi kuti pane urongwa ihwohwo. Saka ndo imwe yeinformation yatakakumbira patakanyorera Muzarabani Rural District Council kuti vatisupplyewo neinformation iyoyo.
Muri dzinonzi dzibve dziende kupi? Pane zvakambotaurwa here pamusoro pekwavanokwanisa kuendeswa?
Munaurirwa dzatakaita nemuridzi vari kutiwa havasati vataurirwa kuti vanofanira kuenda kupi. Mukutaura kwevazhinji vavaingoti takanzi tsvagai kwekuenda. Zvinowa ndo zvimwe zvatiri kubvunza kuti relocation yazvo yakamira sei. I think toda kutivangaridza nekuti hurumende inokwanisa kana kuti Muzarabani kanzo inokwanisa kurelocata vanhu asi murelocation iri kuitwa kana ri kutsikwa vanhu zvinofanira kuitwa izvo zvichienderana nemaprocedures aripo akatarwa kuti vanhu vari kuendeswa vari kupiwa compensation yekuti vawake. Ndipari kutariswa ipo mahistorical and cultural background yenzvimbo idzodzi. Hatisi kudisturba here some historical artifacts dziripo makuwa anga akaiswa makasovigwa vanhu vazhinji. Saka ndo yezvimwe zvinhu yatakakumbira kuti ngapave paine transparency, paine zvakare accountability yekuti this development iri kuitwa yakanangana here nemutemo uye ichiprotekta vanhu. I think vanoda kuti vabatisiswe kuti vana vasi kuti musati bvisa hama mutorwa kodzera asvari kuti kana zviri kuitwa ngazviitwe zvine transparency accountability uye zvichitedzera kufambirana nemitemo so that vanhu vasave disadvantaged.
Munotarisira kunzwa mhinduro zvarini?
Totasira isu titinzwe mhinduro iyi mumazuva mashoma anotevera within 21 days but kuri kuti mhinduro iyi haina kuuya tichanga tichizo titionesani nevanhu vakatipa ivo mainstructions uye kuti tionesane zvakare nemusarabane rotis kanzo nematanho anonga atorwa nekuti izvi zvaane nguva yakatirebei zvichiitika kana kuti vachitaurirwa nhaurirwa yekuti toda kuti tibvisei toda kuti zvifambe zvakadii.
Aiva vasaurombe tatenda zvikuru tichakubatai zvakare kuti tinzwe kuti nyaya iyi yasvika papi.
Tinotenda vawandi
avo vange vari gweta remhuri dzekumusarabani uye vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapai damo yeSaurombe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kukanganisa vezvemabhizimisi anoshandisa magetsi izvo zviri kuita kuti vamwe vakwidze mitengo yezvavanogadzira. Vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera mari kubazi rinoona nezvokugayiwa kwemagetsi kuitira kuti pawanikwe dzimwe nzira dzekuti pashandiswe simba rezuva kana kuti solar energy. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye navakuchera nezvenyaya iyi.
Chakonzera kushaika kwemagetsi munyika kusavandudza mishini yatinayo. Mishini yatinayo yachembera yashandawo payo yakuda kuvandudziwa kwakuda mishina mitsva. Vamwati kwenguva zhinji muno muZimbabwe tanga tisingaiti tichiita investment munyaya dzemagetsi tairumba kuti magetsi atanga tinawo anga akakwana. Zvaikonzerwawo nekuti maindastry mazhinji anga akavhara saka vaiita magetsi vakaita sokuti vava vashoma asi nekuda kusimuka kwakuda kuita indastry nekuvhurawo kune kuchiita mamwe maindastry zvoreva kuti vanoda magetsi vati wandei.
Semaonero enyu kushayikwa kwemagetsi uku kuri kukanganisa sei vezvemabhizimisi pari zvino?
Ndingatinini kushayika kwemagetsi kunoita kuti zvigadzirwa zvidhure kana kuti hatingati mamwewo maservices adhure nekuti mabhizinesi anenge ava kushandisa dzimwe nzira dzakaita sedhizeri kuti vange vachiramba vachishanda. Saka muchaona kuti zvinhu zvizhinji nekuti tinenge takushandisa mafuta edhizeri kuti zvigadzirwe kana kuti zvitransportwe kubva panemwe point kuenda panemwe point kana angava maservices manetwork chaiyo chaiyo unozwa vanhu achii kunoona kuti network iri kunetsa. Zvinhu zvinokonzerwa nekushayika kwemagetsi izvozvo. Saka zvese izvozvo zvinoita kuti bhizinesi ritsikire amwe makambani anenge asingachatokwanisi kushanda nekuti anenge asina magetsi acho akakwana.
Chii chingaitwe kuti dambudziko iri rigadzirike?
Chiri kudiwa chekutanga kuti tiise mari mukugadzirwa kwemagetsi amwe akawanda toedzawo kuchishandisawo amwewo maideas avako iko zvino yekushandisa solar newind energy asi zvinoda tivandudze mishina yedu yemagetsi. Ndofunga ndochikuru chinenge chida kuitwa ichocho kuti tinge tichigadzirwa magetsi anokwana muno muzuva rakawanda zvisingaiti ngangoti izvo zvine chekuita nesola kuri kuti tazviisira mari zvinokwanisa kubuda zvakanaka. Saka panodiwa investment musekta yeenergy.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Dare repamusoro reHigh Court rinoti gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi nemuchuchisi mukuru wehurumende vaPrince Machaya vakatyora bumbiro remutemo nekutadza kwavakaita kudzika mutemo unosungira vakuru vakuru muhurumende kubudisa pachena upfumi hwavo. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare nenhengo yeparamende inomirira Harare North vaAlan Rusty Markham. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaJacob Manzunzu nezuro vakatura mutongo wekuti vazoyambe navamachaya havana kudzika mutemo unosungira vakuru vakuru muhurumende kuti vaburitse pachena upfumi hwavo zvavakati zvinopesana nezvavanosungirwa kunge vakaita zviri mubumbiro remitemo yenyika. VaManzunzu vakati zviri mubumbiro remitemo zvinofanira kuzadziswa uye hazvifaniri kutora nguva kuzviita. Nokudaro mutongi wedare akakurudzira vazoyambe navamachaya kuti vatore matanho ekuti mutemo unobata nyaya iyi wadzi kwa pasi pechikamu 198 subsection A chebumbiro remutemo. Paramende inofanira kudzika mutemo unoona kuti vakuru vakuru muhurumende vaburitsa upfumi hwavo pachena nguva nenguva nekutara zviga zvinofanira kutevedzerwa nemakambani ehurumende pamwe nekurangwa kwevanenge vachikora mutemo uyu. Nokudaro vaManzunzu vakapa vazihambe navamachaya mwedzi mitatu yekuona kuti mutemo uyu wadzikwa. VaMarkham vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemutongo uyu.
This is imperative if we're going to try and stop the looting and corruption in this country, and if we're going to hold public officers to account for their assets and what they own.
Izvi zvakakosha zvikuru kana tichida kumisa nyaya dzeuori munyika muno, uye kana tichida kugara tichiziva kuti vakuru vakuru muhurumende vane upfumi hwakadii.
Mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yekomiti yepublic accounts mudare iri vaHepimo Chidziva vati chinhu chakakosha zvikuru kuti mutemo uyu udzikwe, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru mukurwisana neuori uhwo hunonzi hwatambarara serunyemba munyika.
Nyaya yakakosha zvikuru kuti paitwe declaration yemaassets kune wese uyo anotarisira kutora chigaro kana anenge atora chigaro, kuitira kuti zvibetsere nyika mukuasesa kuti zvainenge yabirwa nevanopinda pazvigaro ndezvipi, uyezve zvinhu zvakanga zviine munhu ndezvizvi. Kana ukazenge wawana zvinhu zvako nenzira yakanaka zvinoongororeka kubva pane maassets awakati wakanga uinawo uchigara pachigaro, uye zvinotibetsera senyika kuti iye munhu anga aya kuita matyira nekuti anenge achiziva kuti vanhu vanomuziva.
Mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vachafadzwa Chikumbu vati
kana zvichinge zvaenda pachena zvinobatsira vanhu vejekerere kusanganisira vema NGO nevanhu jekerere kuti vaone kuti pavari kuunganidza upfumi uhu vari kuunganidza zvakanaka here, kana kuti pane corruption kana kuti uori hwaakuitika. Handizvo zvoga zvisiri kuitika zviri mubumbiro remutemo, pane zvakawanda zviri kuramba zvichingodzoka. Vanhu veruzhinji vachingokurudzira kuti dai zvaitwa zvinosanganisira mutemo uya tinoti devolution, zvinosanganisirawo mitemo yakawanda yenyika inoita kuti tidzivirire huori. Saka tinoona kuti kurwisa kwedu kwatiri kuita muhuori senyika zvinhu zviri kunetsa, nekuti zvimwe zvacho hazvisati zvava mutemo. Saka kana zvakadaro zvinoramba zvichidzorera kumashure, kunyange hurumende ichiti iri kuenderera mberi nekurwisa huori, asinoona kuti uori uyu hausi kudzoka.
Mutungamiri wenhengo dzezanupf mudare reparamende kana kuti Chief Whip vapupuraito garepi vati havaone chingaremera hurumende kudzika mutemo uyu.
Isini tiri nyika inotevedzera yatingati rule of law, kuteedzera zvinenge zvataurwa nedare. Kana pasina zvinopokana nebumbiro redu romutemo katingati constitution of Zimbabwe, muruling iyoyi, ini ndinoona zvakangonaka kuti titevedzere. Haninani unoupfumi hwake.
Vatogarepi vatiwo mutemo uyu unofanirawo kubata chero munhu asina chigaro muhurumende, kuitira kuti nyaya dzeuori munyika dzipere zvachose.
Vazhinji vehurumende havasiwo vanenge vari munyaya dzakaita sedzeuori. Nyaya dzeuori dziri mumunhu wese, chero kumabhizimisi ikoko unongoona munhu mangwana makuseni angomuka ava noupfumi humwe hunotyisa kuti ushange kuti wahuwana kupi. Saka indofunga kuti mutemo uyu kana zvichida kuti ushande chaizvo ngausangotaura vatungamiri vehurumende chete kana vacivil servants chete, ngauende uno kubhizinesi.
Vamachaya vati titaure navazviyambi nezvenyaya iyi, asi vazviyambi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kuti tinzwe kuti vachapikisa mutongo uyu here kana kuti kwete, uye kuti matanho api avachatora. Asi pakunzwikwa kwenyaya iyi, vaviri ava vakaudza dare kuti kudzikwa kwemutemo uyu uyu hachizi chinhu chinofanira kuitwa naivo chete vachidare reparamende nedare makurukota ehurumende vakanga vachifanirawo kuunzwa kudare kuti vazvipindurire sezvo vane chekuita nekudzikwa kwemutemo uyu hatinokwanisa kutaura nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda sezvo vari kuRwanda kwavari kupinda umwe musangano vachimirira paramende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Chovotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti zviuru nezviuru zvevarairidzi zviri kumanikidzwa kupinda mumusangano wekuparurwa kwesangano reTeachers for Economic Development kana kuti ED rinonzi rinomirira varairidzi richikurudzira varairidzi kutsigira vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. Zvinonzi musangano uyu uchaitwa kuHarare International Conference Center uye kuchinzi zvikoro zvakamanikidzwa kubvisa madhora 10 ekuAmerica kubatsira mukuparurwa kwesangano iri. MuNewsday makare vaimbova gurukota rehurumende amai Patronella Kagonye vanonzi havana kubudirira mudare redzimhosva mushure mokonzwi kwazve kare kwenyaya yavo kana kuti appeal. Amai Kagonye vakatongerwa makore matatu mujeri mushure mokuwanikwa vaine mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo nenzira isina kunaka. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masera sei paStudio 7. Zvekuti kwai Zimbabwe yavachigwa pariyamendi neChina zvakangofanira kuti uri murume une musha wako wovachigwa bedroom nasahwira. Uchenjere uchaona zvimwe zvivana mumusha imomomo zvaakufanira nasahwira wako wako nde ukazozviona VP inokwira ndozviri kuitika ipapo. Hazvisi zvinhu zvokuti tingakorotembedza varume vakuru. Nyika ine maminerals Great Zimbabwe nezita rainodo Great Zimbabwe nyika ihombe hamungavaki gwinyi pariyamendi neimwe nyika. Imi muri kuitei nemaminerals inyi muri kuitei nemari dzese dzinenge dzichibuda kumatogets and everywhere mari idzi dziri kuinda kupi chichachakutadzai kuti muzvivakire pariyamendi mega hamuoni here kuti kuti zviri kuitwa matununu apa. Nyika inokoronaizwa kapa vanhu muri kuhope uko kutofuma nyika yatobudisa mureza weZimbabwe kubva patirikwa mureza weChina munoti kudii kana zvadaro ngati zvinurei varume.
Mangwanani pano paStudio 7 vatanonoka wande muri sei avo vanonzi vamaiya vanonzi vamaiyavo vanzwirei tsitsi zvenyu nekuti kutaura kwavo matauriro avaita vakaiswawo pachigaro chiya changa china nahunzi chiya ichi kuitawo cheya wemaovheterani. Saka kana waiswawo pachigaro unofanirwa kutaura zvaunotaura kuti uonekewo kakuti wapo pachigaro. Saizi yavamaiyayaya varofungidzira kuti pavakaenda kuhondo vari mukomana vakafungidzira kuti simba ravanga vainaro vari mukomana nanhasi vachinaro. Iye nhasi arakanzimirai mutwizi vanofunga kuti vangaumburuke zvavaita kuhondo vachiri mukomana. Manganiko maovheterani asara handi vazhinji vese vakaenda. Iye nhasi amaiyai mukanzimirai mumhanye musangomo zvamakaita nguva yehondo kuma70s muchamhanya. Mayuti mangana ari mutauni tikati nhasi ngavapinde mutauni munomira navenyu. Makaenda kakuhondo nekuti maireko amatakadyika kara hanyinge dzemwana. Kurota muchiyamwa chinjai pindukai nyika iende mberi vamaiya.
Masirasi paStudio 7 nana mukoma hwande ndine nhau yandiroda kuti ndingokuti taurire zvangu zvishoma kune vana veZimbabwe vakateerera kunyanya mayouth avo vari kunyanya kushandiswa nezano PF zvisingaiti vari kutumwa kundoponda vanhu vachitumwa kundopisa dzimba dzevanhu vachitumwa kundoponda kundoparadza propati yemunhu. Tiri kuona mota dzevanhu dziri kuparadzwa kunana Blawayo kupi kupi zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Iye vanhu vari kukuwadza vanhu vachiponda vanhu vachiita sei ukaenda kumba kwake munhu iye haana kana chinhu chainacho mumba make munhu akutambura bhurugwa rakapfeka chaivo chaizvo mukati umu harisi kutotarisika. Mumwe ndivamwe ndovanotita mari galiya kuti hambe dzacho dzekudzemucheno. Saka tinokumbira vana veZimbabwe ngatipepukei kubarini zanupe vishungo tonga ichiti takusha kwa election na gorakati chakupaya zakati gorakati chakupaya zakati kana mchinge mandi uvinisa kubarini charisa nyika kwa hiri kwenye kinda kumaweri wano rungo sungo pasina magadza waka para wano achungo urawa mapurisa hakango rekira kudire ere zanupe masoja ndi jojo maticha hasi kupiwe mari zaka kupana chimbo fungaye pakapinda mwagi ni changira uli kulijisa kaitika mwenyika wata baringa wasesa mkoma na wechi digu ushamisa u aiwa mnungu ufane kuhishi acheti katenda zangu
makato irasa wana matimadanda makato irasa takanga tijiji ziva tika staura kutimurugu wakira mba yenyu pa jecha murugu wakira mba yenyu pa neyo zizina kusimba wakanga wasumuka matimadanda panguwa ya mkabe you were standing for the truth but wakaiso wachiwiti mumuromo ukabaiziswa ninjeri zikadiware saka wano wese wakunguona kutaiwa imimu unofana kuita against each other position ya una ini harutei dao ndi wacha kusuduru sa wakatevi zikuti you build the second republic we're doing it for other people not for your own benefit wakazo pinzi wa munema yu matema danda tikazama kukuyambira hai kutizimizi maguma azo anakunaka na asi njiwa wakuitu wachitetelero wacha kujuta ya wafana wacha kurova ini mambama taka kuhuzai wakanga uchi sound very 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 original like really a true leader but you're being used ukapinzwa corruption ya wakanga uchipopota pangu wa ya mgabi iwe na mchangu wa mose makangu falana your ending is not going to be well my popota mchipaumba imeningeze corruption ni kubi wako mari mkavamaniswa imezi wisi umurumu mkavamanyarara mawapo ini saka don't blame those paruku uzita osa wakaita iwe kwa hivyo maizi za mkabi doza maizi za mkabi ziku blame everything saka now you walk without one wame naizi kwa uri you fail to be nice to anybody. Unayazo zizi hiva kutu second republic yenyi. Yaka tu takwa. Haina shairu kitila watu. Haina shairu kuwaka shino batika. Haina shairu kuunza muwani. But now makapu wa maposition mai. Makufunga uti mimi ndi maambiru. Amufani kutangika. Tosa makufunga makuzuhuza mai uti ninda kunzifama tema dani.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti mauto ayo anochengetedza runyararo matatu akaurayiwa nezuro mamwe matatu akakuvara zvakaipisisa kuMali. Izvi zvinofungidzirwa kuti zvakaitwa nevanopurikidza mwero vachidzidzana nechikwata cheAl-Qaeda neIslamic State. Rwanda inoti pasi pose kwasara makudo kana kuti ma mountain gorillas anoita chiuru chimwe chete achigara munyika DR Congo, Rwanda ne Uganda. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare guru muCanada riri kutaura pamusoro pekuti rorasa mutemo wemakore maviri wechibvumirano neAmerica pamusoro pekudzosera kuAmerica vapoteri zvichitevera uwandu hwevapoteri vari kupinda muCanada vachibva muAmerica. Chibvumirano ichi chinoti Canada neAmerica dzidzorere vapoteri vanenge vapinda munyika yavo vachida upoteri asi vabva mune imwe nyika mbiri idzi. Vanorwira kuti Canada ibvise mutemo uyu vanoti chibvumirano ichi chinotyora kodzero yeCanada yekumanikidza vapoteri kuti vadzorerwe kuAmerica uko vanonovharirwa vasingabatwi zvakanaka. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvake zviri muchikupa chedu chanhasi. Zimsek inozivisa kuti bepa rebvunzo yemathematics rakanyorwa nezuro rakange ratova mumaoko emamwe vana vechikoro. Muri mazana matatu dzemuzarabani mushonaland central dzinoti hatizivi zviri kuitika mushure mokuudzwa kuti vabve munzvimbo yavo kuti pavakwe growth point. Ndiri muWashington DC ndine tanonoka wande ndichikusiyai muna Chris Gandem.